zvinoitika ndezvekuti pamwe vanenge kuchiita vanhu mishonga pane vamwe vaya vasingapedzi makosi avo zvobva zvaita kuti tibiyaya ite ukasha kumapiritsi haicharapiki nemapiritsi aya ambotanga achinwa neumwe asina kupedza kosi saka munhu akadaro manje akazotapurira kune umwe ndo painenge yave aita multi drug resistance kana kuti extreme drug resistance saka tiri ipapo tenichida kukurudzira vanhu kuti kana watanga mushonga ukaudzwa nana chiremba kana nana mukoti kuti uyu unomwiwa 6 months uyu unomwiwa 9 months nyange ukati wave pa4 months ondwa sekuti wave raiti usamira mushonga kusvika kosi yapera
chinosarura here pazera chirwere ichi
chirwere chinowanza chabata maextreme zveage vana vadoko doko nevachembera chinofambiranawo nechirwere chehiv kana nezvimwe zvirwere zviri immunosuppressed zvakadaro hazvo hazvirevi kuti munhu wese anenge ane tb ane hiv
chii chingafanira kuitwa nomunhu kuti asabata chirwere ichi
chikuru chiripo kuti because tikataita masymptoms acho ndizvai kana uchidikitira usiku zvakapfuurikidza anonzi manightshift kana chiri chemumapapu ukakosora kwe3 months kukosora kwacho kusingaperi kana kubudisa chikararwa chine ropa kana kungonzwa kutsva zviya zvekuita sekuti nemalaria inonzi fiva yayo but kusiri kupisa panze saka main symptoms acho ndiwa fiva night sweat nekuperezeka mumuviri
hazvi kukasha madzei here kuti Zimbabwe inyika yedzimwe nyika makumi matatu pasi pose dziri kuneseka nechirwere ichi
hazvi kuzvinhu zvatotarisira nekuti ndofunga tikatarisa palist iyoyo tichaona kuti dzimwe nyika dzinoremerwa nechirwere ichi inyika dziri kumasure sure zvokuti isu patiri seZimbabwe hatitarisiri kuti tiwanike nechekana nezvirwere zvakaita sana tb asi rimwe dambudziko rinoitika nderekuti yeuti investment kunyika kwedu over the years haisi kune zveutano hakusi kuinvestwa zvakakwana ndo zvokuita kuti zvirwere zvirambe zvichitinetsa asi kune dzimwe nyika zvisisachinetsi
zvoitwa sei Dr. Mastara
apa panza kutoti vanhu vachinje kubva kumafungiro avo mapalamentarian yedu even pakudhise election yeyedu vanhu ngavachizwo malida ane wellbeing yevanhu pamwoyo because toona kuti Zimbabwe yakasaina inonzi Abuja agreement yayo yakudhara more than 10 years ago yaistipulata kuti health budget inofanira kuve at least 15% but nguva nenguva bhajeti inongopaswa muparliament yokuti isingapihwi mafunds akakwama at the end of the day vanhu vacho those same voters ndo vanoramba vachinetsekana ngo zvirwere zvakaita sana tb izvi hazviwanzi zvawanikwa kuborodho kunogarwa nemari nemaminista nemamp zvirwere zvinowanikwa kumarocation matinogara takawanda musina ventilation yakakwana muri overcrowded
sei Zimbabwe ichitadza kupedza kana kumisa chirwere ichi
iyo nyaya yokuti masocioeconomic conditions chinopararira pari overcrowded but kana taigara sekuti uyu ane pake uyu ane pake ndikarwara ndomba mangu achitaparariri tobva ipapo toenda kumahealth services zedu gore negore kuramba kuchiitwa strike vanhu achitema nyaya dzemari infrastructure yanga iriko 1980 ndo same infrastructure ichiriko nanhasi